Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzerawo zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defense Industries negore rimwe chete. Gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemutengo yezvinhu. Dzimwe nhengo dzebato reMDC mumasvingo dzotiza misha yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura mudhorobha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defense Industries negore rimwe chete zvichitevera kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja mukuratidzira kwakaitika munyika muna 2018. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa neEU rinoti pane vanhu vana vabviswa pazvirango uye vanhu ava vanoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda pamwe naamai Grace Mugabe avo vaive mudzimai wevaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vaMugabe vabviswawo pazvirango izvi zvichitevera kushaya kwavakaita gore rapera. Kunyange hazvo vanhu ava vabviswa pazvirango neEU mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vachiri pazvirango zveAmerica. Gwaro reEU iri rinoti sangano iri rabudawo nechisungo chekuti Zimbabwe Defense Industries irambe iri pazvirango kwerimwe gore zvichitevera kusaferefetwa kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kwakaitwa nevari muchiuto. Gwaro raburitswa neEU iri rinoti zvirango zvawedzererwa Zimbabwe Defense Industries hazvikanganise upfumi hwenyika yeZimbabwe, kusimwa kwemari munyika pamwe nekutengeserana pakati peZimbabwe neEU. EU yati zvirango izvi zvicharamba zviripo kukambani yeZDI senzira yekukurudzira kuti munyika mutevedzerwe mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo vati vanotambira danho ratorwa neEU iri.
Tinogamuchira danho ratorwa neEuropean Union rekusiya kambani yezvombo iyo yehurumende yeZimbabwe Defense Industries iri pazvirango zveupfumi. Tinoona nguva zhinji kambani iyi ndiyo inoshandiswa kuunganidza mari nekuunza zvombo muno munyika. Tinoona ndo zvombo zviri kushandiswa kutyora kodzero dzevanhu.
Vakumalo vati danho ratorwa neEU iri rinotobatsira kuti kodzero dzevanhu munyika dzicherechedzwe.
Kambani iyi haingarambi ichishandiswa nehurumende kuita mabasa eudzvanyiriri kuti vanhu vasakwanise kunge vachiinjoya kodzero dzavo dzakafanana ne the right to assembly, the right to association, freedom of speech nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti zvirango izvi zvibviswe zvachose.
Dzimwe nyika dzinokoshesa upenyu hwevanhu, saka namunhu hurumende muchidashura nekuponda vanhu venyu zvinonetsa kuti dzimwe nyika dzitambire zvakadaro. Saka ivo vanhu vezana vanoziva zvavanofanira kuita kana vachida kuti vanyatsorespectwa nedzimwe nyika uyezve kuti vadyidzane nedzimwe nyika sezvavari kutaura vari kuti engagement re-engagement drive.
Mutevedzeri wagurukota rinoona zvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vati vafara zvikuru sehurumende kuti vachiwenga nevamwe vavo vabviswa pazvirango vakati zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe neEU zvinofanira kubviswa. Vamutodi vati hurumende iri kutora matano pamusoro pevari muchiuto vari kufungidzirwa kuti vakakonzeresa kufa kwevanhu muna Nyamavhuvhu 2018.
Iyoyo inyaya iri muhurumende, inyaya iri mukati memaofisi yedu ehurumende. Ticharamba tichiongorora, tichikurukurirana zvakare neEU, tichionesana mafambiro akaita zvinhu, nokuti kune mareports anotaura kuti kune mahooligans aipindira paiita mademonstrations, vanga vakabata zvigwagwagwa, vanogona kudaro vari vanhu vakashandisa zvigwagwagwa izvozvo kuita zvisiri izvo kupfuura vanhu kuti zvizonzi hurumende ndiyo yazviita. At the same time tine zvakabuda mucommission yavamusandi. Saka zvose zvotiri kuzvihwerengedza pamwe chete tova nedecision yatinoshaita sehurumende, iri danho rinotorwa nehurumende yamunangagwa kuti tione kuti tingadhile sei nevanonenerwa kana kuti nevachange vachibatwa nemhosva yekunge vadi vaita izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vaburitsawo mashoko ekuti hurumende inotambira danho ratorwa neEU iri, vachiti izvi zvinoratidza kucherechedzwa kwekuvandudza zvinhu munyika kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Vamwoyo vati zvirango zvese zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa kuvandudza kwavari kuita zvinhu munyika, vachiti zvinofanira kubviswa zvose nekukasika zvikuru sei panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotya. Kisa vamoyo vati hurumende yeZimbabwe icharamba ichiita nhaurirano neEU, vachiti mumwe musangano wekuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neEU uchaitwa muna chikumi, uye musangano uyu wakatarisirwa kuitwa kuBrussels zvichitevera mumwe musangano wakadai wakaitwa muHarare mukupera kwegore rapera. EU yakurudzira Zimbabwe kuti ivandudze upfumi hwenyika pamwe nezvematongerwo enyika nekukasika kuitira kuti izvi zvigobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Sangano iri rakurudzirawo hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro rakaburitswa nekomishena yaitungamirirwa nevakambo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Motlanthe nekukasika, pasina kuramba hurumende ichitora nguva yayo mukuita izvi kuitira kuti vanonzi vakatyora kodzero dzevanhu vatongwe. EU yakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze kuitira kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gavana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti Zimbabwe haisi kuzobata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvinhu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura urongwa hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, Dr. John Mangudya vati hurumende haina chidokwa-dokwa chekubata-bata mari dzinotumirwa kubva kunze kwenyika anonzi pachirungu mafree funds, uye vakati vanenge vatumirwa mari idzi vakasununguka kuita zvavanoda nadzo.
Vari mari yavo kunze kwenyika, mafree funds afora muzvabwe chaida chaizvo, iri very free and safe endati muzemaima account menyu moshaka madiro mura machiita zinemba fio kamanzi chanzvara angachisaraya nemafurenga yanzi tine kuti kuimporta kwefood
vamangudya vatiwo vari kushandawo kuona kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana siyana hairambi ichikwira, vachiti panozopera gore vari kutarisa kuti inflation inge yadzika kusvika pasvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Zimbabwe inofanira kuti inflation yedu idziki gore rino below 5% per month. Chichipiri kuti Federal Reserve Bank chashanda kuitira kuti matarget iwo abatwe through ekunotizo monetary targeting framework.
Gavana vebhanga guru ava vatiwo vari kufadzwa nerwendo rwatorwa nenyika mukuzvirumura kubva mukushandisa madhora ekuamerica. Vamangudya vati zvinotora makore kuti nyika ibude mukushandisa mari yekunze kwenyika, uye hazvigoneki nenguva pfupi. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvemari iri mumabhanga imari yekunze, asi zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana yava mari yemuno. Vamangudya vati vanotarisira kuti mari dzekunze dziri mumabhanga dzirambe dzichiderera zvishoma nezvishoma. Nyanzvi mune zveupfumi vapersistence kwanyanya vaudze Studio 7 kuti panoda kushandwa zvakanyanya kuti zvishuviro zvebhanga guru zvekuona kuti mitengo yadzika zvazadzikiswa. Vagwanyanya vabvumiranawo navamangudya kuti zvinoda makore kuti Zimbabwe nyatsoti yabuda mukushandisa mari yekunze kwenyika.
Changa chiita sokuti hachisi chokwadi, chiita sokuti tinozvinyepera. Saka tikafamba tiri pachokwadi, tikaziva kuti hatisviki nezuva rimwe chete, zvingatora nguva yakawanda. Ndozvinoita kuti tive tiine tarisiro uyezve tigogona kuudza vanhu vavewo nevimbo nezvatinenge tichiita senyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vatiwo kusabata kubatwa kwemari dzevanhu dzinobva kunze ndizvo zvinotarisirwa sezvo bumbiro remutemo yenyika risingabvumidzi kuita izvi. Vati RBZ inofanirwa kuramba ichiremekedza izvi. Asi vamashakada vatavaoni hurumende ichibudirira mukudzikisa mitengo yezvinhu nekuda kwekuchinjwa kwemari mumigwagwa vachiti maonero avo ndeyekuti mitengo icharamba ichitokwira.
Izvi hazvishamisi nokuti ndozvazvinofanira kunge zviri. Nokuti kana munhu aine mari yake aopena foreign currency account imari yake haisiri yehurumende. Saka tinofara nokuti vari kuramba vachiona kuti zvavakamboita kudhara zviya zvokureidha maaccounts vachitora mari dzevanhu hazvina zvazvinobatsira nyika, zvinotokanganisa confidence yenyika.
Kunyange zvazvo mabhanga nevane maresinesi varivo vanofanirwa kuchinja mari pamutemo, vanhu vazhinji vanonochinja mari yavo yekunze kwenyika mumigwagwa nekuti vanowana mari yakawanda kudarika yavanopiwa mumabhanga. Vamangudya vati mitengo yezvinhu iri kunyanya kuitwa nemafungiro everuzhinji kunyanya vachitoredzera zvakamboitika, asi vakurudzira veruzhinji kuti vachitarise zvemberi kwete shure kwakabviwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dzimwe nhengo dzeMDC mumasvingo dzinonzi dzave kutiza misha yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scaler mudari repamusoro mudhorobha remasvingo. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo nhanhatu kusanganisira makanzere maviri dzatorwa nemapurisa nhasi dzikaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station, uko kwadzanonyoreswa magwara emhosva ekuparadza mudziyo pamwe chete nekuita mhirizhonga. Nhengo dzeMDC nhanhatu idzi idzo dzinosanganisira vaJefferson Chitando makanzuro anoti vataruona Vembo varichati Musekiwa pamwe namuzvare Olivia taruona dzaiswa mumaoko egweta iro riri kuvamiririra reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri. VaMureri vatenda kuti vari kumirira nhengo dzeMDC idzo dzavati dzichazodarwa zvakare kumapurisa apedza kufereseta nyaya yadzo kuti dzigozoendeswa kudare redzimhosva.
Vagiri vakawanda vebato reMDC vari kuramba vachisungwa kusanganisira makanzelasi anoti vanakurawone, vanamusekiwa, vanavavhembo pamwe chete nanavachitando, vana Olivia tobayiwa, vese vavo vari kudanwa kumapurisa. Asi kuti vachiri kuferefeta, vachiri kutsvaka, vachiti aiwa vanogona kunge varivo variva nechokuita nekuputswa kwaitwa mudziyo yakaputswa muguta remasvingo musi weFriday paiturwa mutongo vaJob Scaler.
Mumwe wevasungwa ava vachitando vanoti vave kutya kudzokera kunogara pamba pavo.
Motokari yanga isina kuregistration, vauya vasina kupfeka hembe, ndobva vada kundimanikidza kuti ndipinde motokari mavo, asi ndaramba. Vandazonditora gweta ndibva ndaenda nagweta rangu kwavari kuofisi kwavo. Vandosvika vachinondibvunza, mibvunzo yangu vachinyanya kundibvunza ndeyekuti ini ndakatora chinhu nzvimbo chipi chokuona kuti kuparadzwa kwakaitwa zviri mudhorobheni uyezve kurohwa kwakaitwa mapurisa nokurwisana kwakaitwa navanhu nokukandwa kwakaitwa matear gas. Uyezve kuti paimba pangu pakavata vanhu here musi wa13 usiku hwekuti vanhu vazoenda kukoti yavaSkala. Aiwa.
Murongi wemisangano muboka revechidiki veMDC vaGodfrey Kuraone avo vakasungwa nezuro vanoti vechidiki vazhinji vatotidza misha yavo nekusvika kusungwa.
Mapurisa ari kuterera vanhu vemDC kunyanya vechidiki vari kuvateerera mudzimba, vari kuvateerera pavanotandarira, vari kuvateerera pose pavanenge vari vachivatora vachienda navo kuchitokisi kwavo. Vanoasvima kuti dai vechidiki ndo vainyanya kukonzera mhizvo zvakaitika muno muguta remasvingo musi weFriday, saka vazhinji vatova muhaidhi.
Dzimwe nhengo dzebato iri dzinonzi dzakasungwa neishanu chatosora navatsigiri veMDC nemapurisa apo dzaive panze pedare dzichiratidza rutsigiro kuna vasikala.
Vasikala vaiturirwa mutongo wavo pamhosva yevamudare repamusoro yekuda kubvisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro. Mapurisa akashandisa utsi hunokashidza pamwe nekudira vanhu mvura inovava mukuedza kuparadza vanhu vakange vaungana ava. Mutongi wadaro vakazowana vasikala vasina mhosva panyaya iyi. Mutauriri wemapurisa Masvingo, Chief Inspector Charity Mazula, varamba kutaura neStudio 7 vachiti vaita mutete panyaya iyi. Iyo yavati inoda mutauriri wemapurisa munyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vanga vasingadairi nharembozha yavo asi vazotuma mumwe wemuhofisi yavo kuti afonere Studio 7 achiti vakabatikana. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC valukuta mberi nyoka vashoropodza kushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo nemapurisa.
Zano izano zvairi kuita izvozvo ndizvo zvozongoramba ichishungurudza vatungamiri veMDC, asi satipi takabva takapfumbata chirumoko chatakapfumbata mumaoko ndechoshanduko.
VeMDC vanoti vanotarisira kuti uwandu hwenhengo dzavo dzichasungwa huchawedzera nekuti vachiri kutsvagwa vakawanda. Mapurisa ari kupomera vatsigiri vebato rinopikisa iri mhosva yekupwanya motokari yemapurisa inoshandiswa mukudira vanhu mvura inovava iyo yavanoti yakatemwa nematombo. Mapurisa anotiwo vatsigiri ava vakaparadza midhuri nemisika mudhorobha musi uyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization razivisa nezvemunhu wekutanga kuwanikwa aine chirwere chekoronavhairasi muAfrica. Murwere uyu achengetedzwa pake oga muchipatara chemuEgypt. Gurukota rezvekunze kwenyika muAmerica vaMike Pompeo avari kushanya kuAngola varumbidza matano emutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco ekurwisa uore. Vabereki vane vana vakaremara vanoti vave kushaya kuti voita sei sezvo vasina mari yekutenga mishonga inenge ichidiwa nevezvitoro zvinotengesa mishonga inoshandiswa nevana ava. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Amai Brenda Mutika mubereki anogara kuSunningdale. Amai Mutika vane mwanasikana ane makore mapfumbamwe uyo akavhiringwa pfungwa dzake nechirwere checerebral palsy. Amai ava vanoti kana mwana wavo akarwara havapiwe mushonga vachinzi endai kunotenga mishonga kuzvitoro zvemishonga zvisiri zvehurumende.
Tiri kunetsa kumaclinic kana kuti makaunti hospitals dziri kuenda. One. Dzinguva manesi hatinzwisisi kuti vanoda ine problem dzakaita sei. Chechitu, mishonga haisikuwanikwa kumagovernment hospitals.
Amai Muchika vanoti semunhu anoshaya vanenge vachitodawo kubatsirwa nehurumende kuitira kuti vakwanise kuwanira mwana wavo mushonga.
Inini hangu ndakazomirira ndikuda pamushongo weexim iwanikwa kumagovernment hospitals at least inenge iri nani mapraise acho than mafarmas. Noti ndikatarisa mushonga kunzi 14 days haushandi more than 2 weeks, saka pamwedzi neichida more than 18 days.
Mumwe mubereki amai Monica Machingura vanotiwo upenyu huri kuvaomera uye semunhu akarambwa nemurume mushure mekunge vaita vana vaviri vakaremara havana kwavanowana mari yekurapisa vana vavo. Mutungamiri weNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe amai Farai Cherera vanoti nekuoma kwaita zvinhu munyika chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yabatsirawo vana vakaremara nekuvawanira mishonga.
Ndaingofunga kuti dai hurumende yangoti treatment kuvanhu vakaremara zvaigona kubatsira zvakanyanyisa kunyange maconsultation, nokuti kazhinji kacho unobhadhara consultation fee asikuti kugozowana mishonga woishaya onyorerwa.
Amai Cherera avo vanofamba newheelchair vanoti vakaremara vaimbowana rubatsiro kubva kubazi rehurumende rezvekugara zvakanaka kwevanhu iro raimbobhadharira vamwe vakaremara mari kuti varapwe pachena kuzvipatara nemakiriniki ehurumende. Hazvichisiri kuitika.
Kudhara akanga ari kumafree medical treatment nekuti unoenda under social welfare, then social welfare will pay on behalf of you, but not for everyone anenge ane disability kuti anowana access yakadaro. Aisarudzi pane organization inomirira vana vakaremara, mamiriro azvakaita zvakatorera.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe kuti hurumende yakamira papi panyaya yerubatsiro kuvanhu vakaremara zvikuru vana vadiki. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanoti bazi reutano harina mari yokubatsira vakaremara nokuti pari zvino riri kutoshayawo mari yokutenga mushonga unonyara dzamarwadzo unotengwa nemari iri pasi pasi.
Se Ministry of Health andifungi kuti pari zvino pane mari yekuti vangaende kunotenga. Rumende iripo iyi vachitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafarmasi ne $10 kuti wanipe pagomo vachipatara. Rumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi inoona nezveurema musangano reNational Association for Care of the Handicapped vafamba nemimagweva vanoti pavanhu vose vanotambura zvikamu makumi maviri kubva muzana vanhu vakaremara uye vazhinji vavo havana mabasa. Kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations hazvisati zvaiswa mubumbiro remitemo yenyika, izvo zvinosiya hurumende isinganetserwe kukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
America nasi iri kucherechedza vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejekerere. Zuva iri rinouya panguva iyo mutungamiri weAmerica ava Donald Trump vakawanikwa vasina mhosva panyaya dzavanga vari kupomerwa dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reparamende kuferefeta nyaya dzavo. Muzvinafundo hwepamaloni University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya zvinokwanisa kuwanikwawo mukutevera cherechedzo iri kuitwa neAmerica. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Mushanganya weStudio 7.
Rakakosha nekuti izwa rakatangwa muno kurangarira anowa munhu akatanga kuti ndiwakatanga nyika ino, George Washington. Saka inopo kuti izwa rikucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashaika akazorora newachiripo. Saka izwa rinokosha iri rekurangarira hubasa hunenge hwaitwa newatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro pari zvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri aripo kana wapuresidendi aripo. Kuti kana puresidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, wanhu havazinyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti wanhu wazoita panguva yekuita holiday, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakama.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei. Uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika pekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe nezimbabwe panezuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri vaite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu. Vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholidhe, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Vanga vari muzvinafundo wepamalone University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuti chikwata chenyika chichapinzwa mugungano rezvikwata zvakapfava apo veConfederation of African Football manera anhasi vari kuisa zvikwata mumagungano emafainari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kupinda munguwani nezvimwe zvikwata gumi nezvishanu izvo zvakabudirira kuenda kumafainari emakundano aya ayo ari kuitwa kechitanhatu asi iko zvino muCameroon muna kubvumbi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kupinda munguwani iyi iCongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Niger, Mali ne Zambia. Asi vateveri vebhora munyika vari kuda kuti maOrients asaiiswe mugungano rimwe chete nezvikwata zvakaita seCongo DR, Tanzania neZambia idzo dzine nhabvu yemunyika yakati simukei. Aingotambira Capes United neZimbabwe Under-23 kudzanai mukucha, anoti Zimbabwe inenge yaiita rombo rakanaka ikasasanganiswa neMorocco, DR Congo neZambia idzo dzine zvikwata zviri kukwikwidza zvine mutsindo muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Nyarai Mashaure vanoti zvimwe zvikwata zvese hazvivabvundutse kunze kweCameroon iyo iri pamusha.
Dhurai totoenezwa tisati tombokwate manje. Matimu ese hapana timu yatinokwata, asi Cameroon ika tungoivhundukawo zvimwe zvezve nekuti timu inenge iri pahome payo.
Vaimboridza pembe munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vasemu Hamandrawana vanoti hazvinei kuti maOrients achatamba nezvikwata zvipi asi kuti gadziriro yakasimba inosanganisira kutamba nezvikwata zvakasimba ndiyo inodikanwa.
Panodiwa gadziriro yakafanana nekuti tinofanira kuti titambe nematims mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muteveri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti sezvo nhabvu yePremier Soccer League munyika iri pazororo, ino ndiyo nguva yekuita gadziriro yechikwata chenyika ichi. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kufanira kuitirwa munyika iyi munandira gore noya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tichange tichitarisa nezvedanho ratorwa nesangano reEuropean Union rokubvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uyewo kuwedzera zvirango negore kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano re European Union rinobvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uye kuwedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Force Defence Industries negore rimwe chete. Governor webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. Jwene Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku